Alderman Tange Mare avo vange vari kanzurawo nzvimbo iyi vachimirira MDCT kubva muna 2005 vanoti nzvimbo iyi yakatarisana nematambudziko akawanda akaita sekuti migwagwa yave nguva yakareba isina kugadzirwa izvo zvavichiita kuti vashaye zvokufambisa. Alderman Tange Mare vanoti izvi ndizvo zvavichiita kuti vanhu vasade kubhadhara mitero.
Unenge uchivati mumwe mutero vanhu vanoti tobetserwa nei, chii chinozotibetsera, mari dzedu dzongonyura dzingonyangarika. Vakamunozvati kubva pa vakatorwa nyika kuma 80s vanhu vanambozotirasira futi nokuti sevhi dhirivhari inazombowanikwa kusezvaiitika kudhara kuti migwagwa yaiwana zvavaibetserwana nemari dzechibva kuma40%. Saka pese apo havasi kuzviona, saka vanenge vakuti hano mari dzedu dzinongonyura.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kukanzuro yegutu kuti ichaita sei nevagari vari kuramba kubhadhara mitero. Alderman Tange Mare avo vanove nhengo imwe chete yemDCT mukanzuro ine makanzuro makumana nemumwe vanoti zvakakosha kuti vanhu vabhadhare mitero sezvo zvikamu makumana kubva muzana zvemari yemitero zvichidzorerwa kumawadi kuti isimudzire nzvimbo idzi.
Tichivataurira kuti imi mukawanzi mukabhadhara mari dzenyu dzikawanda ndokuti 40% yenyu iwande. Pache zvinonetsa kuti munhu uchimutaurira izvozvo iye achiziva zvimwe zvaakamboona nezvimwe zvaanoona anenge achingofunga kuti tikurerwa nhema. Saka ivo pachavafutwa nenguva chizopota vachikurira navo kuti hapana chinouya.
Vatange Mare vanoti kunyange hazvo pasina rutsigiro rwakanyanya kubva kukanzuru mumabasa ebudiriro, ivo pachavo vachishanda nevamwe kubva kubato ravo vedzisondo nevamwewo vari kuvaka mabhiriji nokuita mamwe mabasa ebudiriro. Mumwe mugari wemuwadhi 27 amai Rejoice Mago vaudza Studio 7 kuti vanhu vari kuomerwa neupenyu izvo zviri kuvatadzidza kubhadhara mitero yakaita semombe nezvimwe.
Dambudziko randiri kuona nderekuti vanhu havasi kukwanisa kubhadhara mitero nekuti upenyu hwakaoma. Not because they don't want to, but zvinhu zvakatooma, even mafees vabereki havakwanisa kubhadhara.
Asiwo vamwe vakaita savaLast Mafratis vanoti vanotarisira kuti zvinhu zvichanaka sezvo pave nehurumende itsva, asi vanoti pari zvino hapasati pave neshanduko.
Hapana zvati zvataridza kuti pane chachinja kubva pamukuru anga aripo pachiuya umwe mukuru. Chakachinja ndoona mazita nekuti hapana zvati zvachinja zvinotaridza kuti pane kwatiri kuenda.
Makanzuro emaruwa haawani mari semakanzuro emaguta ayo anowana mari nezvinhu zvakaita sekupa vagari mvura, kuvatakurira marara pamwe nekutengesa nzvimbo dzekuvakira dzimba nemabhizinisi. Ndakamirira Studio 7 kwagutu, ndini Godwin Mangudya.